Ndokufara zvikuru nekuti unoza kune vamwe vanhu vanonyara kukisa vakadzi vavo nokuti vamwe vanotya kuonekwa nemagirlfriend kana kuti wokisa girlfriend wotya kuonekwa nemudzimai. Handizounyaya atinayo isona chinotimba. Vana chinotimba we are married people. Kana tapinda mucompetition taitotaridza vanhu kuti rudo rwedu hatinganyari kana tichinzi ngatiite competition yokudanana pane vanhu. Those are zvichiitika izvozvo. Saka takafara zvikuru, takahwina. Hatisi kuzobhadhara mutero kana kuti mari dzokuti tione DSTV kwegore rese. Ndobva tapuhwawo 1000 yedu tikasamuhomwe nehamba yemadhiringisi. Wakazowanza hawo doro randisikamwi. Dai vakanatsoziva kuti handimi doro, vasinakisa hamba yedoro. But we are happy takazosheyanawo nevamwe vanomwa. Kuti my way.
Ko vamwe vanotika kutsvodana pavanhu zvinogona kunge zvichinyadzisa pachivanhu.
Vachiri hapana chivanhu chivanhu chekuti vanhu vanochata wodzichimbokisa nai wozonyara chete wapedza kuchata. Asi vapa michato yese tongoona vamwe vachikisana vanhu. Vanhu vachingopururudza. Saka vanhu vaipururudza isi sort of wedding yataiita.